Mutongi wedare repamsoro, wa Christopher Dube Banda, watura mutongo wekuti vachiwenga, vadzosere vana vavo vatatu vachiri pasi pemakore gumi namasere, kuna muzvare mubayiwa, uyo vari kurambana naye, vachiwenga, vanzi vadzosere vana ava mukati memaawa maviri, kubva paturwa mutongo uyu nedare, vachiwenga, vakatora vana ava muzvare mubayiwa vari mujeri, mushure mekusungwa kwavakaitwa, vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya ivo vachiwenga, kufojera mapepa chato na vachiwenga vari muhurwere pamwe nekuburitsa kunze kwenyika zvisiri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe nemazana mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Mumutongo wavo vaDube Banda vatiwo vachiwenga vabvumidze muzvare mubayiwa kugara pamba yavo yavaigara vachiri pamwe chete yekuBorodo Brook sezvakanga zvaturwa nedare, uye vati vasavatadzise kugara pamba apa. Vachiwenga vakanga vachirambidza muzvare mubayiwa kugara pamba apa, vachiti havangagare nemunhu aida kuvauraya, uye ivo vari mufakazi pamhosva dziri kupomerwa muzvare mubayiwa. VaDube Banda vatiwo zvakare vachiwenga vadzosere midziyo yavakatora kubhizimusi ramuzvare mubayiwa reOrchid Gardens riri kudomboshava, vachishandisa motokari yemasoja, uye kuti vasavhiringidze zvinoitwa pabhizimisi iri. Dare rati midziyo iyi idzoswe mukati memaawa makumi maviri nemana. Mutongi wedare ati muzvare mubayiwa vadzoserwe motokari nhatu dzavakanga vatorerwa navachiwenga, uye dare rati vachiwenga vabhadhare magweta amuzvare mubayiwa panyaya iyi. Muzvare mubayiwa vanga vakamirirwa negweta ravo vataona Nyamakura, uye vachiwenga vanga vakamirirwa naadvocate Louis Uriri. VaUriri vanoti vatokwira kudare reSupreme Court vachipikisa mutongo wedare reHigh Court, asi vaNyamakura vatiwo vachadzokera kudare kuti vanokumbira kuti zvaturwa nedare zvitevedzerwe zvisinei nedanho ratorwa navachiwenga nemagweta avo rekukwidza nyaya iyi kudare reSupreme Court. Zvichakadai, rimwe remagweta emuHarare vakudza ikadzere vati chinofadza pamutongo waturwa nedare reHigh Court uyu ndechekuti dare rakoshesa bumbiro remuteme yenyika. Mumapepa ari pamberi pematare, vachiwenga vanoti muzvare mubayiwa vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara chekuSouth Africa pavaiedza kuvararamisa vachirwara vaine chinangwa chekuti vafe. Vanotiwo mudzimai wavo akaburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, vakatenga dzimba mbiri nemotokari nhatu dzemhando yepamusoro kuSouth Africa kwakare. Pamusoro pezvo, vachiwenga vanoti muzvare mubayiwa vakafojera mapepa yekuti vachate vose ivo vachiwenga venga vari muhurwere pamuchato usina kuzobudirira, asi muzvare mubayiwa vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi. Vachiwenga vakazokwidza nyaya yekurambana kwavo kumatare vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo mushure mekudzoka munyika muna zvita vachibva kuChina, uko kwavakazopedzisira vave kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.